nzima neraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniru akanaka vatereri tinosangana zvikare maniru anhasi kuri musi wechitatu chivabvu 11/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongo chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga. Ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongo chanhasi.
Ndabva inini kwapinda vamwe vekuzamukire kumapurisa iko ameno kuti zvichazobudirira sezvo mapurisa acho achishanda achishandiswa nezanup
Magweta enengo yezanup f Vasibeth Msengezi vari kuti mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vakatora masimba zvisiri pamutemo yokusungwa
Accused not prisoners of Peter, police perform a constitutional mandate is provided for in the constitution of Zimbabwe the criminal procedure and evidence act and the police act they report to the commissioner general they don't report to ZANU PF
ZANU PF yoramba kuti iri kushandisa mapurisa kumbonyikidza kodzero dzavamusengi Makurukota ezvekurima enyika gumi nendanhatu dziri muSadak anoita musangano nemusi wechishanu kuLilongwe kuMalawi nechinangwa chekuzeya mamiriro akaita gowo munyika dziri mugungano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nengo yezanup f yakaendesa mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa kuMatare ichiti havana kutevedzera bumbiro remutemo webato pavakatora chigaro chekutungamira Vasibeth Msengezi vave kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana izvi zvinotevera kusungwa kwavakaitwa nezuro vachipomerwa mhosva yekutenga kadhi rezanup f zvisiri pamutemo sezvo vasina kushandisa kero yepavaigara Asi magweta avo anoti bato riri kutonga rave kushandisa mapurisa kumbunyikidza kodzero dzavo kuti vasakwanise kupikisa vaMnangagwa. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. VaMsengezi vakadaidzwa kumapurisa kuHarare Central neZuro na Detective Inspector Morgan Chafa vekuCID Law and Order. Mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravaMsengezi vaxobani Sitole
pane nyaya mbiri nyaya yekutanga ndinyaya yatinoti it's a civil matter nyaya inotongwa kumadare edzimhosva kusina munhu anonzi musungwa ndiyo inonzi civil matter ezvino azosungirwa nyaya iyoyo ekucivil matter ezvino it's going to the criminal court
ari kupomerwa mhosva yei chaizvo
imhosva ichakafanana ndosaka ndiri nyaya mbiri dzakafanana itiri nyaya iyo yati kutaura nezvayo iri kucivil court vaive kunzi hasi memba yezanup f zvakazara zichinzi iye akanyepa kuti anogara kune nzvimbo iyoyo yakanzi imemba yacho that cell
saka iye ari kuti kudii nenyaya iyi
Obviously, we are dismissing that. Actually, the plot, in our view, is bigger than that. Kukwira zvakanaka, if I can say. Meaning, he ascended to the position of the president in the party through an orthodox processes. Saka, nyaya iyoyo, ndiyo yanyaya yekuti zvanup f yakushandisa mapurisa kuti ipindire. And ndiyo zviripo chaizvo chaizvo. Hakuna nyaya yakadaro pamumiro emutemo wecriminal law.
Saka iko zvino ari kupi chaizvo?
Akavharirwa ku Central Police Station.
Muharare umu?
Muharare.
Anoendeswa kudare rini mukaziya?
Vanga vachiti vachamuendesa kudare mangwana. Ndabva inini kwapinda vamwe vekuzanupiefu mapurisa ikoko. Hamheno kuti zvichazobudirira sezvo mapurisa acho achishanda achishandiswa nezanupiefu. But all things being equal, 48 hours yake iri kukwana mangwana. Saka takatarisira kuti mangwana ndopatinoenda kudare kuroo.
Asi ari kubatwa mutirongo maru mambo kwanisa kutaura naye here nhasi?
Ndapotaura naye achiti hai kubata sevamwe like any other accused person as of yesterday tisingazive nhasi zvicharamba zvakadaro.
Gweta ravamusengezi vatsobani Sitole vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori anoona nezvemutemo mubato rezanupf vamunyaradzi Paul Mangwana. Tinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Handingazivi hangu zvaitwa namapurisa, asi mapurisa ane constitutional mandate yokuinvestigata all allegations dzemacriminal offences anenge achinzi aitwa committed within the boundaries of Zimbabwe. Saka mapurisa anenge achiita basa rawo. Kana vamusunga vanenge vachiona kuti pane prima facie case against him yachazonoprova court kuti vamusungirei. Saka let him wait for his day in court. I'm sure achapira mucourt uye magweta ake onotsanangura kuti vanoona sei nenyaya yacho.
Ko zvavari kutaura izvi zvekuti bato rezanupf ndo riri kuudza mapurisa zvekuita?
Hatiudzi mapurisa zvekuita. Police perform a constitutional mandate is provided for in the Constitution of Zimbabwe, the Criminal Procedure and Evidence Act and the Police Act. They report to the Commissioner General. They don't report to ZANPF.
Tarisa, mapepa makaendeswawo kumatare muri kuti kudii semagweta nezvaari kutaura kuti mutungamiri webato anenge asina kusarudzwa zviri pamutemo.
Tichitanga saina mapepa zvedu neSRM court tichitsanangura kuti isusu mukoma nawo hatimuzivi ZANPF, but you not remember for our part. Ndoinyaidiitanga yechipiri ndeyekuti President Mnangagwa vakaita take over leadership with both the party and the government in terms of both the constitution of ZANPF and the constitution of Nyika, and everything happened in terms of the law.
Ko vamweka vari kuti bato reZANUPF raakutya kuti vamusengezi vapinde mudare vachipa umbowo nekudaro ndokusaka vaakukandwa muchizarira.
Aiwa, hazvirevi kuti kana ukaisa nyaya kumatarewo ukapara mhosva hauchasungi nekuti ine nyaya waisa kumatare. Let's distinguish the truth. Unoisa nyaya yako kumatare hongu as a citizen une right yokuita zvese izvozvo. Asi the process of doing so ukapara mhosva. Ukapara mhosva unongosungwa nemhosva yawapara.
Munyori anoona nezvemutemo mubato rezanupf vamunyaradzi Paul Mangwana vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Mapato anopikisa nemasangano anoshanda akazvimirira anoti hapana chinhu chinofanira kutsamwisa vana veZimbabwe kudarika matanho akatorwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neReserve Bank of Zimbabwe, anosanganisira kurambidza mabhanga kukweretesa makambani nevanhu mari vachiti matanho aya haasi pamutemo uye anofanira kurambwa zvachose. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Advocate Fadzai Mahere vati matanho avamunangagwa neRBZ ari kunze kwemutemo uye anofanira kurambwa zvachose. Vati matanho aya anokanganisa mabhizimisi munyika uye anopesana nedonzvo ravamunangagwa rekuti Zimbabwe is open for business, vachiti matanho aya anotovharidzira nekuvharira vekunze kuti vasauye kuzotanga mabhizimisi muno. Advocate Mahere vati pane matanho akawanda avachatora anosanganisira kuenda kumatare.
Tofanirwa kuendawo kumatare kuti tinoona kuti zvataurwa izvi zviri pamutemo here. Zvakare isusu se Triple C tichaona kuti political action yatingaite panguva yakadai inenge yakamira sei, tichaudza vanhu mukufamba kwenguva.
Vati munwese asikufara nematano aya uye vati vanotarisira kuti pachava nekubatana kwewe mabhizimisi neveruzhinji kuti matano awa asendekwe. Vatiwo pane vamwe varikuedza kutaura nemukuru weRBZ Dr. John Manguja nezvenyaya iyi.
Nyika yose hapana arikufara saka zvinhu izvozvo zvichagadziriswa kuratidzira kuchavapo mairano neconstitution.
Mutauri webato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vaWitness Dube vaudza Studio 7 kuti matano ava munangagwa neRBZ haana zvaanobatsira uye vati hurumende iri kuramba kutambira kuti vanhu havachada dhora reZimbabwe.
Mutungamiriri wenyika vakatouya nematano ari wrong, yatinoti wrong diagnosis yekuti problem yacho chii. Vakatorashika pakuziva kuti dambudziko ratinaro nderipi.
Sachigaro wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vanoti vanonyunyuta zvikuru kuti matano aya ari kungotorwa pasina kutaurirana uye anorwadzisa mushandi nevaye vanotambura.
Chimitemo yekuiswa iyi yakangonakira divi rimwe reavo vari mupedyo namasimba enyika, asi iri kukuvadza zvizhinji vagari vemunyika kunyanyanyanya varombo nevasevenzi. Chokutanga, vanhu vamisirwa kuti vasatore zvikwereti kumabhanga. Vamwe vanga vari kutoda zvikwereti zvekuti varapise hama dziri kurwara dzekutoda operation kana kutorapwa nokuchimbidza. Vanhu ivavo vatongerwa rufu.
Vanongorora nyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vaSimon Hove vanoti matano akatorwa nemutungamiri wenyika akaitwa pasina kunatsofungisisa uye pasingashandiswe ruzivo rwekuti mabhizimisi anofamba sei.
Asi chandinoona cherechedza mugwaro racho, ndinoona azwi akashandiswa anonyanyorerekera kunyaya dzechiuto dan dzeeconomic. So ndopoindi yandatanga kunotisa iyoyo. Gwaro rachona rinonzi nderekuda kudzikamisa zvinhu munyaya dzezveupfumi. Asi unozoona kuti pala nyaya dzezveupfumi panotanga kutaurwa nenyaya yevarara vashanze kuti economic agents as opposed to addressing economic fundamentals.
Vahove vatiwo kuwedzera muripo pakushandiswa kwemari yekunze kwakaitwa neRBZ kunoita kuti vemabhizimisi nemunhu wese munyika vaende kumusika mutema. Imwewo nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti nyaya yekuondomoka kuri kuita upfumi hwenyika yave kuda kuti hurumende iterere masangano emabhizimisi nevashandi kuti vatsvage nzira dzekugadzirisa dambudziko iri. Vatiwo huori hunofanira kumiswa nechimbi chimbi. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZANU PF mafungiri ayo pamusoro pematano akatorwa nehurumende aya. Asi vachitaura pamusangano wevechidiki webato ravo Svondo Rapfuura, mutungamiri webato iri zvakare vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakavimbisa kutora matano ekuranga nhunzvatunzva dzavakati dzaironga kupidigura hurumende yavo dzichishandisa vemabhizimisi. VaMnangagwa vanoti pane vemabhizimisi vari kuita kuti upfumi hurambe huchidonha nekutora mari kuRBZ vachinotenga mari yekunze pamukoto. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Makurukota ezvekurima enyika 16 dziri muSadak anoita musangano nemusi wechishanu kuLilongwe kuMalawi nechinangwa chekuzeya mamiriro akaita gohwo munyika dziri mugungano iri. Gohwo renyika dzekuchamhembe kweAfrica idzi rakadzikira nekuda kwekushanduka kwemamiriro ekunze kuri kukonzera mafashamo emvura nedutu mupengo remhepo nemamwe ematambudziko. Mukuru wezvirongwa zvevechidiki mubazi rezvekurima vaNikros Kanjengwa vanoti musangano uyu wakakosha zvikuru.
Kusangana kwemakurukota ezvekurima muregion yedu yeSadak uko kukitwa kuMalawi kwakakosha zvikuru, sezvo zvinozivikana kuti Africa uye Sadak yose iyi region yakabatwa nekurima. Tine zuva rakanaka muSadak, tine variable temperatures akanaka muno muregion, tine mvura akanaka chose muno muregion. Saka kune hwaro hwakanyanya hatingati muchirungu blueprints akaiswa neutungamiri wehurumende nenyika dzemuregion kusanganisira iyayo inonzi chibvumirano chekumaputu chatingati muchirungu maputu declaration chakaiswa mugore ra2003 chaitaura kuti izvo paitwa mabudget emari hurumende yoga yoga inofanisa chikamu gumi kana kuti 10% munyaya dzeagriculture
vakanjengwa vaenderera mberi vachiti nyika dzemusadak dzinogona kupedza dambudziko renzara kana dzikaita mushandira pamwe.
Waro wemuno muAfrika ukutarisa kuti vanobva mugore ra 2020 svika mugore ra 2030 nyika dzemusadak dzinofanira kunge dzapadanhu repamusoro maringe nekuti nyika dzavo dzavana kudya kwakakwanira uyezve dzakwanisa kuexporta zvadzinorima kune dzimwe nyika dzakaita sana Europe vana Asia uyezve zvinozadzisa muono kana kuti danho rida kutorwa neridzini yatingati
Mutungamiri wemubatanidzwa wemasangano evarimi weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union Amai Maiwepi GT vanoti varimi vakatarisana nenguva yakaoma nekuda kwekuchinja kuri kuita mamiriro ekunze zvava kuderedza gohwo ravo.
Zvinokonesa kuti ndibane gohwo zvikuru kushayikwa kwemagetsi panguva yekurima gurosi nokuti tinorimwa panguva yechando apo mvura inonaya inenge yaenda. Kudhura kunoita mvura yezimwa, kukwira kwemitengo yemainputs, kushaya zvekudiridzisa zvakakwana uyewo kunonoka kunoita kuuya kwemainputs nemacombine harvester kunoita kuti gorosi rinayiwe nemvura risatrapa.
Sachigaro wekambani yeada vaEvan Craig vanotiwo varimi vanofanira kuwana dzidziso yakakwana maererano nemamiriro ekunze kuti vasarasikirwe negoho.
Chimwe chiri kukonzeresa kuti kunze kuchinje inyaya ndove dzemombe chaidzo chaidzo dziri kukonzeresa kuchinja kwekunze. Saka ndinga chitonzwisa kuti muti uyu unondibatsirei uyezve mombe dzinondibatsirei, chii chandingaita kuti ndigadzirisewo mamiriro ekuchinja kuri kuita pasi rose.
Vamwe vanopikisa munyika vanotiwo chimwe chiri kupa kuti nyika itarisane nedambudziko inyaya yeuori huri kuitwa muzvirongwa zvekurima zvakaita secommand agriculture izvo zvisina kunyatsojeka. Nyika inonzi iri kurasikirwa nemari yakawanda nezvirongwa izvi uye dare reparamende rinofanira kuongorora mashandisirwo emari idzi harisi kusumwa. Vamwe varimi vakapiwa mapurazi vanonziwo vakagarira mapadza pasina chavari kuita. Sangano reSADAG rine mapazi yakasiyana-siyana anotarisa nezvekurima uye kuwanikwa kwezvekudya munyika dzose dziri muchikwata ichi. Zvisungo zveSADAG mukurwisa nzara zvinokurudzira nyika dzose dziri mumubatanidzwa uyu kubatira pamwe chete mukurwisa nzara. Zvarwa zveZimbabwe gumi nechimwe zviri kuita zvidzidzo zvemumhizha nehumetura kana kuti science, technology, engineering nemaths, STEM zvinobva muzvikoro zvakasiyana-siyana munyika zvinoti zviri kufara nekuwana mukana wekunge zviri mumakwikwi epasi rose eRegeneration International Science and Engineering Fair ari kuitirwa kuAtlanta, Georgia muno muAmerica. Mutungamiri wesangano reZim Science Fair vaKnowledge Chikundi avo vari kutungamira vadzidzi kumakwikwi akatanga nemuvhuro achipera nechishanu vanoti vane tarisiro yekuti Zimbabwe ichabudirira mumakwikwi aya. Vachikundi vanoti pane nyika makumi matanhatu nenhatu 63 dziri kukwikwidza. Vadzidzi vari mumakwikwi aya vakabva kuzvikoro zvinoti Peterhouse, St George's College, Queen Elizabeth, Zetterby High School, Oakwood neDominican Convent muHarare. Katizwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 navachikundi nezvenyaya iyi.
Every year tinouya ne team the best young scientist for Zimbabwe. In 1972, the best young scientists from all over the world to compete for over $4 million in scholarships, my cash awards, my internships. Among my opportunities, any big event, Atlanta, Georgia.
Munofunga kuti Zimbabwe ichabuda sei pachirongwa ichi?
Kutasira kuhina chaizvo. Vana vakashanda zvakanyanya maprojects avo. Ma big projects ane potential to change things. And their passion, we hope kuti vanohina chaizvo some of the grand awards. Pane category ma awards inonzi special awards. So ma special awards ma organizations ano ita go through ma abstracts ma projects. Pa group edu 3 projects zakato identify for special awards wakato ito ma interviews mizuru. So it's a sign yekuti kuno kwa sabu bimu wachaishu.
Vanenge wa kunda pa chitu kwa ichivano wanachi?
The first prize is $75,000. Then pani two, ma second. Vanenge ma 50,000. Then kweta ma 10,000 akawanda, ma 5,000 akawanda, 2,500 akawanda, nima 1,000. Kwa zvano pa first place, second place, third place and fourth place. Sakanduma at not my grand awards. Zichabuda mun judging it one has. But my special awards are not for my organization and universities. So vamano kuda kuwana scholarship. So we have these top universities. Vano we have no kuwa. Kwa hivyo wachi, the top STEM talent in world yaka ungana pana. Saka vano uya wachi pika vamwe, wachitua hapa ma scholarships. Saka vamo, yes, vamano wana ma scholarships. Vamo wacha wana cash, ma cash awards.
Mango ma projects are kuitkwa ne vazizi ya wakapa kuzimbabu nda hapa.
Nuwa nanzo wada kuta wala ace ni kuta ari super. But gani kuta wale wani, ye muskana, kariku shandisa tanga, you know, ma rizi haya tanga. The Umushatia Sarush Turasanga is the Ogazira, a bio fuel. Arkawanauti, no one's our producer, ethano, Irinan Kupura at Nathan in Simbei. Saka e project in a potential chaisu.
Muskana in the annual which corrosive?
Anonzi memory fungo, eku Dominican content.
Mutungamiru Sangano Resim Science Fair, Van Knowledge Chikundi, Vangivari Parunareku, Atlanta, Georgia, Munoma, America, na Marvelous Mslanganya, uye we Studio 7. Tumbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare reHouse of Representatives remuAmerica rakavhota nezuro kuti Ukraine iyo iri kurwiswa neRussia ibatsirwe nemari inosvika mabhiriyoni makumi mana kana kuti 40 billion. Asi mari yekubatsira kurwisa COVID-19 yange yaiswa mubhajeti iri yakabviswa sezvo vebato rinopikisa remaRepublicans rakaramba kuitambira. Mari iyi ichabatsira kutenga zvombo nezvimwe zvakaita semishonga nezvekudya zviri kudiwa neUkraine. Izvi zviri kuuya apo Russia iri kuenderera mberi ichirwisa zvakasimba matunhu eUkraine akaita seIdyosia. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaCyril Ramaphosa vanoti nyika yavo yakagadzirira kutora mukana waunzwa neRussia wekushomeka kwechicherwa cheplatinum. Ramaphosa vakataura mashoko aya pamusangano wezvicherwa muAfrika uri kuitirwa kuCape Town uchapera mangwana. Nyika dzakabudirira dzakawanda dzave kutarisira kuwana platinum kubva kunyika dzemuAfrika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakaita seZimbabwe, Botswana neDRC dzichawana chouviri zvakakosha. Vanoti zvakakosha kuti nyika idzi dzive nemigwagwa yakanaka yekutakura zviwanikwa kuenda kunyanza kwazvinozoendeswa kunze. Zvarwa chekuZimbabwe vatafadzwa Chikoto vakasarudzwa kuve meya wechitema wekutanga mukanzuro yedhorobha reKobe Town kuBritain. VaChikoto avo vanove nhengo yebato Labour Party vanoti kusarudzwa kwavo pachigaro chepamusorosoro chameya ichi chinhu chinofadza zvikuru chinoratidza kuti kunyangwe munhu asiri chizvarwa cheBritain une mukana wekusarudzwa kuenda pachigaro chipi nechipi pasina kutarisa kunobva munhu kana ganda rake. Ratinzwe hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri wa Studio 7 na VaChikoto.
Tinoti makorokoto VaChikoto nekusarudzwa kuva meya mutsva weKobe Town.
Ndotese makorokoto aya.
Mungatudza kuti makanzwa sei mushure mekusarudzwa kuva meya
wedhorobha reKobe Town?
Ndinoda kuti nditende mari chinhu chekutanga nekuti opportunity yakadai iyo opportunity hombe ende unoona kuti chinhu chinoitika watotungamirwa nedenga. Saka ndinotenda Mwari kuti Mwari ndiye ega akaita kuti zvigoneke. Ini ndakazara nemufaro mukuru nekuti munotibvira kuti uite chigaro chakadai uri muforeign land haisi nyore. Saka ndiri kufara zvikurusa nekugamuchirwa kwandakaita neguta ero rekopi nekutendwa nevamwe vandinobata navo basa pamwe chete makansela anoshanda navo.
Tinozwa kuti imi vachikotwa ndimi mava meya vekutanga wechitema weCobe Town ndizvo here, uye kana zviri izvo munoti inazvo?
Aiwa, ichi ichokwadi. Muguta randinogara rino iri ndini meya munhu mutema wekutanga ari zvakare muzvarwa wekuZimbabwe. Chandinocherechedza ndechekuti nyika iri kufambira mberi nekugamuchira vanhu vanobva nyika dzakasiyana siyana, yatinoti iyo diversification. Saka zvaratidzwa kuti tauni yandinogara iri kucherechedza kuti demographics dzetauni dzachinja. Tine vechiindia, tine vechipolish, tine maskotish, tine kuno isusu vedu vanhu vatema vekuZimbabwe vari kugamuchirawo kuti composition yevanhu vanogara muguta yasiyana.
Mabasa api amunotarisirwa kunge muchiita sameya weCobe Town?
Inini sameya weCobe Town ndinomirira guta rese pane maevents anenge achiitika. Senge mugore rino ra2022 randapinda pachigaro, tiri kuita one of the biggest events inocelebratewa kamwe chete paevery 20 years muCobe inonzi Yopal Fair. Saka meya vanomutakura vachimugarisa pachigaro, literally vakamutakura vachimutenderedza taundi yose. Meya achiona vanhu vake vachipembera, chinova chinhu chikuru. Tinosanganawo nevabati vemabhizimusi, mabhizinesi leaders, mafashionists anoitwa nemabhizinesi muguta tine tiriko. Tinovazosheedzwa kuti meya vange varipo zvakare, nekuti ese macommunity events anoitika panoungana macommunity. Even my events edu isusu secouncil atinoitira macommunities, meya vanenge varipo vachitungamirirawo zvakare kuti zviite chiremera.
Tinoona mune mamwe maguta nemadhorobha vachikoto meya anenge angori meya wekunzi ndewekubata hofisi asi asina masimba akawanda ekuti anga achitungamira kanzuro. Imi zvakafananawo here kana zvakasiyana nemashandiro amuri kuita?
Chandinocherechedza, isusu tiri tauni diki. Meya ndiye anotungamirira dare rekanzuro mumatauni madiki. Saka even pamisangano inoitika meya ndo anenge achitungamirira madhisizheni anoitikawo. Meya anenge achibatsiridza kuti vanangezire kuti tiri kufamba zvakanaka here tichibatana pamwe chete nemamwe makansela. Saka iri tauni diki, meya ane basa zvikurusa. Munocherechedza kuti even tichitarisa kuti tione kuti macherity ari kuita sei izvozvo zvinoitwa nameya, inini mugore rino iri ndine charity yangu yandakasarudza yandinoshanda nayo inonzi yo Lakelands, inobatsira vanhu vanenge varwara nechirwere chekensa. Saka tinoita basa rakati wandei kudarika kungobata homwe.
Avo vanga vari meya veCobe Town vachafadzwa chikoto. Avo vakaberekerwa kuZimbabwe vari parunare kuCobe Town kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chedu cheDiaspora Forum na 8pm nhasi tiri kutarisa nyaya dzekodzero dzevana veZimbabwe vari kunze kwenyika yekuvhota, uye matambudziko kana mikani yavangawane nematano akaturwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemusi wemugovera panyaya dzekufambiswa kweupfumi hwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wakutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-13860-15460kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 6175-7255 shortwave. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Magweta enhengo yezanu PF vaSibeth Musengezi vari kuti mutungamiri webato iri vaEmerson Mnangagwa vakatora masimba zvisiri pamutemo yosungwa. Zanu PF yoramba kuti iri kushandisa mapurisa kumbunyikidza kodzero dzavamusengi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.